manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 25 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezano PF ropomerwa mhosva yekumanikidza vechidiki mumaruva emasvingo kubhadhara mari uye kuti vakwire mabhazi nemarori achatakura vanhu kuenda kudhorobha remasvingo kuchaitirwa musangano wevechidiki navamugabe.
Isu tatinoda kutaura kuri Zimbabwe wavateri yade kuti murairi basa rake rinokwanisa kuti rishandike zvakanaka kana muzvikoro mune atinoti maresources matextbook. Pari zvino muzvikoro hamuna matextbook.
Mamwe masangano evarairidzo onyonyota nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo yepasi Valazarus Dokora ekuti varairidzi vari kuda kuvhiringidza hwaro hwedzidzo hutsva kana kuti karikulamu itsva.
Chandingada kukurudzira vazhinji vezimbabwe ndiri zvekuti famiri wakaita nyika yedu ito zvinezvi famiriro yekuti tinofanira kuisa kuimba pedu manhingi kuna mwari kana mwari kuti mwari ndiye muvandu uye nemukwanisiri wekutenda kwedu.
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Anselmo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanupf rinonzi riri kumanikidza vechidiki mumaruva emasvingo kuti vakwire mabhazi nemarori achatakura vanhu kuenda kudhorobha remasvingo uko kuchaitirwa musangano wevechidiki vachisangana nemutungamiri wezanupf uye vari mutungamiri wenyika varobert mugabe nemusi wechishanu. Bato iri rinonzi riri kumanikidzawo zvakare vanhu kubhadhara mari dzichashandiswa kumusangano iwoyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki mumaruva ekumasvingo vanoti ZANU-PF iri kutuma vechidiki vayo kuti vafambe vachiudza madzishe nematsabhu kuti vaone kuti vemazera madiki vose vatakurwa kuenda kumusangano uyu uchaitwa munhandare yemucheke musi wechishanu. Vechidiki ava vanoti matsabhuku ari kutyidzira vabereki vavo kuti vavamanikidze kuenda kumusangano uyu vachinzi vanoramba kuenda vachazvionera pamhuno dzefodya. Muzvari Tari Gumbo wekudyidzidza kuzaka mumwe wevari kuziva zviri kuitika.
Mayuthi emusangano wezanupf akafamba achiudza matsabhuku nemadhishe emuno wemuzaka kuti tinofanira kuenda kumusangano wapurezidhendi uriko kumucheke. Vakatotiudza kuti tinofanira kunge tiriko, tikasaenda isusu vabereki vedu vanoona mocho. Saka tikutongoendawo nekuti zviri kumanikidzwa sezvo maelection aapadhuze, saka tinongototi tiende.
Mumwe wevechidiki akaramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake anoti vechidiki vezanupf vari kutyora kodzero dzake sezvo mutemo wenyika uchibvumira munhu kuti atsigire bato raanoda. ZANU-PF iri kunzi iri kufamba zvakare muzvikoro zvikuru ichimanikidza vakuru vezvikoro chero zvisiri zvehurumende kuti zvivape mabhazi avo anozotakura vechidiki mumaruva ose edunhu remasvingo. Izvi zvakataurwa nemumwe mukuru wechikoro chekubhikita uyo akadamba kudomwa zita rake.
Chokwadi, takatoonawo matsamba achiuya kuti bhazi rega rega pachikoro rinofanira kuenda kuzonotakura mayuthi panouya purezidhendi musi wa30 kuno kupurovhinzi yemasvingo. Ichokwadi, saka isu hapana zvokuzviita, bhazi tichango riendesa nokuti kana tikarega kuendesa bhazi tinoita topinda panguva yakaoma nokuti basa racho rinenge risingachashandiki kunyanya tatarisana nesarudzo kudai. Saka takatonzi kana vanenge vatadza kucomplya zvinoreva kuti munenge muri veopposition musingatsigiri hurumende iripo. Saka tinoti kuti bhazi rinotongoenda, hapana zvokuzviita kana kuda kana.
Mukuru wechidiki veMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai Masvingo, vapori mai vanoti ZANU-PF iri kuratidza kukundikana kana ichimanikidza vanhu kuenda kumusangano yayo.
Isu sevechidiki veMDC tiri kuona kuri kuita kwakaipa zvikuru nokuti munhu Alfa vashni kodzere yekusarudza chanoda musangano wanoda oro muna afa kumanikidzo kuenda pa rally oroji anofa kuenda kumusangano wanenge akasunungurwa kuti adi aenge uyezve tinoona takatarisa nebumbiro redu remutemo tinoona kuri kutyora mutemo wehurumende nekuti munhu haafani kuzimanikidzwa kuita zvaanenge asingadi munhu ngaende kwaanenge akasunungwa kwenda uye zvekuitwa namadzishe nemasabhu isusu tiri kuona kuti kuri kutyora mutemo uye nekusaziva kutungamira vanhu saka isusu takazvitarisa isiro rechidiki vemutc tichaedza nepatinogona napo kukurudzira kuti vanhu vave vanosarudza kuita zvavanenge vachida vakasununguka
kunyange hazvo sachigaro wechidiki muzanupf masvingo vanobhendarombe varamba kutaura nestudio 7 parunhare mumwe wechidiki kumasvingo wezanupf ada kuzikamwa nezita rekuti comrade spindi pindi aramba kuti vechidiki vezanupf vari kumanikidza vanhu
kumanikidza vanhu tingati kunyepa hatisi kumanikidza vanhu isu tiri kukoka vanhu vose kumusangano mutungamiri wenyika purezidendi wedu vamugabe tovada isu semayouth ende semayouth tichaenda in our numbers havasi kuramba vanhu havasi kumbonyikidzwa zvekutaura vanhu zvokunyepa kadziriro dzafamba zvikuru ndoti kozvino ndikatarisa tenge takuma 90% preparation zvokuti haiwa mukuru ngaauye takavamirira
asi vazhinji vanoti ichokwadi kuti vanhu vari kumanikidzwa migwagwa mumaruwa nemudhorobha remasvingo yakatotanga kugadzirirwa kuitira kuti motokari dzichatakura vanhu dzifambe zvakanaka musangano wavamugabe uyu ndewechitatu vachitenderera nyika achisangana nevechidiki vebato ravo ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba
sangano rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kushushikana kuti urongwa hwekunyoreswa kwevanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya hwanyanya kunonoka mukuru weZESNI amai Rinda Chipfunde Vhavha vanoti vanotarisira kuti nepave nenguva dai Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisa nezveurongwa hwayo uye mafambisirwo achaitwa basa rekunyoresa vanhu amai Chipfunde Vhavha vanoti mutsauko uripo pakati pesarudzo dzegore rinouya nedzimwe dzakamboitwa munyika inyaya yekuti pari kuda kushandiswa michina mitsva yebiometric voter registration kana kuti BVR iyo isati yamboshandiswa munyika vanoti izvo zvinoda nguva yakakwana kuti zvidzidziswe vanhu ngatinzwei hurukuro yataita navo
izvozvo zvinhu zvatiri kutogunun'una kuti zvanonotswa nokuti tinenge tichiti shambadzo idzi dai dzachitangisa uyezve neoperational plan yekuti dai yachitangiswa kuti zeki vachatanga kupi uyezve kuti urongwa uhwu hunenge huchizofambiswa sei sezvo muchiziva kuti vari kutangisa prosesi iyi afresh kucreata polling station voter registration haisati yamboitwa munozimbabwe particularly kushandisa mamishini nebiometric voter registration saka tachitokurudzira dai zeki yachitangisa kutofundisa vanhu kuti vanhu vaziye nokupublicisa process iyo kuitira kuti pavanozokwanisa vanhu vanenge vatoredi ende vaakutotarisira kuti dai chirongwa ichi chachitotangisawo vachiziva kuti zvinoitikwa sei
imiwo sezesine mune zvamuri kuitawo here pasi apo kufanodzidzisa vanhu kana kunyeurira vanhu pamusoro peurongwa hutsva ihwo
isusu sezesini tiri redi anytime kana zeki yangoburisa madetsi nokuti zvinofambiswa sei tinova redi tine mamembers edu ari all over the country sezvo muchiziva kuti tinoshanda nemamaorganizations akaparira nyika yese saka anytime kana tichinge tangozova madetsi nokuti urongwa hwacho huchafambiswa sei tinobatsira tichashambadza nokubatsira kuita voter education panyaya iyoyi
vazhinji vari kunyanyokurudzirwa kuti vanga vachienda kunonyoresa kuvhota ndevechidiki nemadzimai pane dambudziko ramuri kuona here ringange richizowanikwa pane mapoka maviri aya vechidiki nemadzimai
vechidiki ava kazhinji savana vanenge vakachengetwa navabereki havana dzimba kana mabhilzi anouya mazita avo kechipiriwo futi madzimai vakawanda vakaroorwa dzimba hatina hatina propati mabhilzi anouya ari mutara nababa saka dambudziko iroro rinenge riripo pakuti hatina proof of residence inotarisirwa kwozoita likely issue yeinterest that's why ndichitaura apasi kuti kana pachinge pasina kukurudzirwa nokufundiswa vanhu kuti zvinofambiswa sei tinoreva kuti masecta aivo amataura ndo vanonyanya afektwa kuti kazhinjisa vanoshandiswa kuenda kumusangano vachiimba vamwe vachiita zvokukampena semaita asi kuzonoregista havasi haregisti
Avanga vari mukuru wezvesine amai rindai chifunde vhavha vari parunare ne Studio 7. Mamwe masangano evarairidzi anoti ari kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo yepasi Lazarus Dokora ekuti varairidzi vari kuda kuvhiringidza hwaro hwedzidzo hutsva kana kuti curriculum itsva uye vamwe vacho inyope. Mutungamiri wesangano repTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti mashoko aya anoratidza kuti vadokora vari kure nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Umo varairidzi vari kukundikana kushandisa curriculum itsva iyi nekuda kwekushayikwa kwezvinodiwa. Dr. Joe vanoti pane kuti vadokora vamhanyire kushoropodza varairidzi zvakakosha kuti vaende kuvarairidzi vataure navo. Mamwe masangano ari kushoropodzawo mashoko anonzi akataurwa navadokora aya ndere Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nemutungamiri weProfessional Educators of Zimbabwe waWilson Makanyaire nesangano ravo. Vachitaura pane mamwe mabiko akaitwa kuhurungwe kumashanaland west mazuva apfuura vadokora vanonzi vakati hurumende haizombozezi kudzinga varairidzi vanenge vasiri kushanda uye vari kuvhiringidza chirongwa checurriculum itsva iyi mabasa ichivatsiva nevamwe vakawanda chose vakapedza zvidzidzo vakatomirira mabasa. Studio 7 yakundikana kubata vadokora kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukura yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti vadokora pamwe chete nemutevedzeri wavo vamazima napemeni sekretari vanonzi vautete masango vanotuka varairidzi kuti varairidzi vane usimbe varairidzi havaite basa varairidzi vanota kuti nekarikuramu isabudirira. Isita tinoda kutaura kuri zvimbabwe vavateri vande kuti murairidzi basa rake rinokwanisa kuti rishandike zvakanaka kana muzvikoro mune atinoti maresources matextbook pari zvino muzvikoro hamuna matextbook plasi tiri kuti vadokora pane kuti vamhanye kungoshora varairidzi vanofanira kuti vauye kuvarairidzi vataura navarairidzi varairidzi vataure kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka murairidzi munhu anofunga munhu ari mucontrol yeclassroom anofanira kuti atihove mukanwa wekuti ataure zvaanofunga kuti ungadzidzisa sei matextbooks arimo.
Asi chii chiri kutadza kuti munge makatora matanho iyo yekutaudzana kubva pekutanga?
Tinongopa kuti tidano ndechekuti vadokora havana language yekutaurirana zvitibatsira kuti chinhu chiitike zvikuru sei muedukation. Asi kwese kwese zvinofanira kuti vanhu vatanga vagara pasi vataurirana umeri mwari kondi chiuru charachimwe hachichanyinda matendera kurira wamairi. Asi vadokora vanofunga kuti ivo chete ndo vanoziva vanoofisa big office vanofunga kuti kugara maofisi makuru kuhedhiofisi ndokufunga.
Saka makasvitsawo here zvinyunyuto izvozvi kumahofisi emakurukota iwaya?
Hongu takanyora magwaro akawanda ekiti natakatombonyora tikaendesa nekuparlamendi takatumira zvekare kuparlamendi chita kuti tinoudze kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kana izvezvino varairidzi vari muzvikoro vatozi kuti mazamanishini atanga akamira sei vari kungotita asi hatina kana anozi maspecimen papers kuona kuti zvimupeti tange chibvunza sei.
Avanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi repTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9190am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Taurai Justice Sadza Uchi vanogara paPennsylvania apa muno muAmerica. Makadii mukoma Taurai?
Tinofara mukoma, imi makadini zvenyu?
Aiwa isu tirinani zvedu. Mukoma taurai tuda kuti timbo taurewo nezveupenyu hwenyu muri muno muAmerica muchienzanisa nekuZimbabwe. Mukati zvii zvakasiyana?
Pane mutsauko mukuru chaizvo. Ndinoona kuti kuno kuAmerica vanhu vakasununguka kutaura maonero avo nezvunhu nokuratidzira zvavanenge vasingafari nazvo. Zvakasiyana nokwedu kuAfrica. Ukataura zvinhu zvinenge zvichipukana nevanenge vachitonga kana vakuru venyika unogona kuedzerwa wava kuchitoks kana kunyangariswa kana kutorerwa hama dzako dzichirohwa paunenge washaikwa vachikutsvaga. Haugoni kuburitsa zviri pakati pomoyo wako kana kuratidza zvausingafari nazvo. Kuratidzira zvamunenge musingadi munyika yenyu hamugoni kuzviita, but kuno kuAmerica ndinoona kuti vanhu vakasununguka zvavasingafari nazvo maererano nematongerwo enyika. Ingava mitemo inoiswa vanhu vanoratidza moyo wavo kuti izvi hatizvidi.
Asika kunana Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica, vatungamiri venyika kavanenge vachiti ibi vechidiki munenge muchifurirwa nevekudzava kuti mupandukire hurumende, nekudaro ndosaka vachirambidza vanhu kuratidzira.
Hatigone kufurirwa nevekunze nokuti isu tisu tinoona nhamo tichikura. Isu ndisu taishaiwa chikafu tichikura, ndisu takaenda kumakoleji tikaswera nenzara kumakoleji tichishaiwa chekudya, tikavamwe vakatadza kupedzesa makoleji nenyaya yekuti papa wakudiwa maschool fees. Vanhu vakashaiwa mafees, maloni akakatwa. Vanenge varipo ndo vanoona nhamo yacho. Hondo iyi ndeyedu, saka tisu tinofanira kuirwa. Ndo patinozosimudzawo inzwi tichiti aiwa zvakwana, madima chakawo vamwe vanogona kutibatsira munhamo yatiri kuona. Saka inzwi redu patinorisimudza tinenge tine tarisiro yekuti rinzwikwe, rigamuchirwe, zvakashata zvatendekwa zvigogadziriswa kuti nyika ienderere mberi. Nokuti vaiva kumberi kwetu vakawana mukana wekudzidza vakapuwa maloni, isu takatidza kusina maloni. Tikaita enhamba yavanhu, high namba yavanhu vakaita madropout vatadza kubhadhara. Vabereki vedu vanenge vachinetseka kutiendesa kuchikoro. Saka kana wachengetwa unofanira kuzochengeta mubereki wako, but kana nyika ichigadzira magraduate wekuti azotengesa majuice card, unochengeta mubereki wako sei? Ko kana mubereki akatora loan kubasa kwake kuti akuendese kuchikoro achiti iwewe kana wapedza mangwana uzomuriritira, unomuriritira watengesa majuice card mangani?
Saka muchitarisawo maendero amaita kuchikoro, muri kuti panga pasina mari yekuti hurumende ibatsire vadzidzi, zvanga zvichikonzera matambudziko akaita sei?
Zvakakonzera matambudziko akawanda, nokuti isusu patakaenda kuchikoro maloni akanga asisipo. Ndobva mainvesta atanga kubhadharisa vanhu mari, saka mari yefees yainga isingawaniki. Uye chikafu chaitengwa, unenge usina mari yefees unenge usina mari yechikafu. Taishandisa US dollars anenge asingatowanikwi munyika medu. Saka zvinhu zvanga zvakatiomera kuti uende kuchikoro, nokuti unonzi ndinoda a typed assignment. Unoitaipa neiwa hauna kombiuta. Kana waitaipa unokumbira munhu ane kombiuta, inoda kundoprindwa. Unoiprindisa seiwa wamboshaiwa mari yesadza, nokuti sadza raita less than a dollar or ngatiti dollar. Kuprinda maassignment kana uchiita maarts vana history and development studies vaya dzinenge dziri nyambo dzakawanda, there are so many pages involved. Unoprinda mangani, hauiti module one, unogona nge uchiita mamodule 6 or 8, which means mari aidikwa kuti ukombale maassignments, iwe uchikombala maassignments at least 4-5 every week. Yanga yakatiwandisira.
Asi iri dambudziko munoona richigadzirisika here muZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu hurumende kairi kuti haina kana kobira?
Zvinhu izvi zvaigadzirisika dai kwakuri kuti there was democracy in Zimbabwe.
Mave muno muri kutarisirawo here kuti munge muchienderera mberi nezvidzidzo zvenyu?
Hongu, ndinoda kuenda kumberi nechikoro. Ndinoda kuita zvandaishuvirawo kubva ndichikura, kuti kana ndakura ndoda kuenda kuchikoro ndoyakuitawo programu yangu yeaircraft engineering.
Saka kuMidland State University maita zvidzidzo zvipi?
Ndaita yainzi surveying and geomatics.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu mukoma taurai.
Zvakanaka, mava nezuva rakanaka.
Manga makateerera kubva kuna mukoma taurai Justice Sadzauchi, avo vaimbodzidza paMidland State University asi vave kugara muno muAmerica. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyaimina Jonga Kandemiri.
Ndiyo zvino tokuendesa kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno simba simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, uno simba simba.
Ndinoda kukurudzira vazhinji veZimbabwe ndiri kuti mamiriro akaita nyika yedu iko zvinezvi mamiriro ekuti tinofanira kuisa kuenda pedu maningi kuna Mwari kuimba naMwari kuti Mwari ndiye muvambi uye nemukwanisiri wekutenda kwedu. Pane maeconomic blueprints akawanda akazamwa chaizvo anosvika 14 kana kupfuura kunyika yeZimbabwe, asi ese wayo haana kukwanisa kuunza pfundutso. Saka tiri kuti vanhu ngavaise kunge pau kuna Mwari vechekutanga vakwanise kuporesa nyika yedu. Chechipiri, vanhu ngavadzidze kushanda nemaoko avo vachiisa mabhidha woko akanaka akarurama asika hukopokopo, nekuti hazvina kururama kuti timirire kuti nyika itange yanaka kuti tibvetanga kushanda. Mwari anogona kutiropafadza semaindividual kunyange tiri musituation yatiri panguva dzinoizi. Saka tinofanira kurudzirana kuti tishande nemaoko edu, nekuti Mwari vanoropafadza mabasa emaoko edu. Ngatirege tingorivara tichingoti ha nyika haisina kumira zvakanaka, saka ichingomira ngechema kuitira nyika yazoita zvakanaka. Mwari vanovimbisa mushoko ravo kuti vanokwanisa kuunza gohwo mukati meupenyu hwedu kunyange zvinhu zvisina kuenda zvakanaka. Asi chekutatu chatinogona kukurudzirana ndechekuti vanhu ngavadzidze kushanda muzvikwata zvikwata, tisaita humbindindoga mukuita mabasa emaoko edu. Pamwe pacho zvinongoda kuti tikwanise kushanda in partnership kana kuti in collaboration nevamwe kuitira kuti unyanzvi hwedu hukwanise kunge hwakawanda hugounza pfundutso mukubata kwedu.
Makereke anozikanwawo zvakare Bishop Magaya achirerutsa ndima mune makaoma imomu, kungava kuburikidza nekutaura iko kwamuri kuita mabasa ekubatsira nezvimwe. Imiwo nekereke yenyu zvii zvamuri kuitawo?
Right. Kereke yangu inenge Grace Ablaze Ministries International. Asi zvatinoita kukereke ikoko kubatsira vanhu kuti vazive kuti Mwari vanoshuvira chaizvo chaizvo kuti tikwanise kuziva upfumi hwakatipoteredza. Hatingati muchirungu kudiscover your locally available, tisanyanya kudhipenda nemadonors, nekuti madonors vaya vanhu vanobatsira vanhu. Vazhinji vacho vatomboitawo kubatsira vanhu kuita vachipa mari, asi isu tine zvatinokwanisa kuita kutsvaga munharaunda dzedu kuti tione kuti zviwanikwa zvatinokwanisa kushandisa munharaunda dzedu kuti tikwanise kuva vanhu vane pfungiso ndezvipi. Tozviidentifya izvozvo totanga kutishanda nazvo. Mwari vanotiropafadza mumaefort iwayo.
Nhasi shoko ramungapa kurirawana veZimbabwe kubva mubhuku dzvene nderipi Bishop Magaya?
Zvandingada kushumira kuvanhu vamwari pazvara nhasi ishoko rinobva pana Kutarima chapter number 4 kubva paverse 1 kusvika paverse 3 kana 4. Vaitere shoko ramwari rinotaura tichiti izvo: imimi Mwari makandidzivisa mugomba guru guru, mukandidzivisa mumadhaka akanga akasimba, mukandigadza tsoka dzangu panzvimbo yakaoma, mukakonzeresa kuti urongwa hwangu hwandakanga ndinahwo hugobudirira, makaita establish my going. Mwari ndikakuimbira irumbo rukuru, ndikakuimbira irumbo rerufaro, nekuti Mwari makandipa dzikinuro. Shoko iroro rakaverenga pazvara nhasi rinobudisa pachena hama dzangu muZimbabwe kuti nometa tiri musituation yakaita senometa tiri mugomba rakaita sei, rakadzika zvakaita sei, Mwari vanovimbisa kutibudisa mugomba iroro. Mwari vatibudisa mugomba iroro, vanovimbisa kutibudisa mumasaka mukati meupenyu hwedu. Unogona kunge iri musituation yausingazivi kuti ungabuda mairi sei. Unogona kunge uri mugomba rakadzika dzika raunogona kunge wakazvipinza nekuda kweuyanga hwako, kana kuti wakazvipinza nekuda kwekusanya sepepuka kwako. Asi iko zvino watendeuka wakuziva kuti aiwa, Mwari ndiri mudzikinuri wangu, kupera kuna Mwari. Mwari vanokwanisa kutidzikinura kubva mumadhaka iwayo. Mwari vanokwanisa kutidzikinura zvekare kunyange muzvikwereti zvatakaita zvekurekere, as long as the
taku ziva uye patendeka kuti tshwane kungopinda kana kuzvipinda muzvikwereto zvinobvisi pinda muna taiterera mwari vanokwanisa kuti zvichinura kubva kumakubaiwa ndakukurudzira kuti uvimbe namwari pazvara nhasi Jehovha vanokwanisa kukuvandudza ndakutsimamate kuti dimbo baba wedu uchara Jesu Kristu ndokutendai nekuda kwekupenyu zvevana venyu munyika yeZimbabwe munamata muchara mambo Jesu tichitsungura mweya yese itsvina nyaya yese yerima inobata kubva kumaupenyu hwedu ichitizivisa kuti tiwane kubudirira kwedu munamata mwari vekudenga kuti munyukure vanhu venyu pazvara nhasi mujandaya dzavari mumukomba guru ravari mumadhaka maari mwari mugoita establish the goings of your people kuti zvicharenyu mwari dzokudzwa vanorwara vatorese nezita rajesu kristu amen
Vanga vari Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International vari parunare muHarare ne Studio 7. Kamboka tinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu uye kakaimbwa ne Christ like choir. Iye zvino tokupai kambo shanyai kubva kuchikwata mbira dzenharira. Kambo kanokwezva vashanyi kanonzi shanyai kakaimbwa nechikwata mbira dzenharira kachiuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato rezanu PF ropomerwa mhosva yekumanikidza vechidiki vekumaruwa ekumasvingo kubhadhara mari dzekushandisa kumusangano uchaitwa kumasvingo kwakare uye kuti vakwire mabhazi nemarori vachienda kumusangano uyu. Mamwe masangano evarairidzi onyunyuta nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora ekuti varairidzi vari kuda kuvhiringidza waro wedzidzo utsva uye inyope. Nhasi manzwawo muchikamu chedu chechitendero huri kure yatakaita naBishop Anselmo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Sitandekile Mhlanga.
kwakuyisikhathi sendaba.